Ndi nga tei dambudziko rine dzekhi ndeye kuti ivo zvinhu zvavo hazvibudi pachena. Kupiwa kwakaita Lexington Group tenda kwakakonzeresa kutaura kwakanyanyisa panguva iyoyo, vanhu vachiti sei musina kutibudira pachena kuti makambani anga achida matenda acho ndaapi, uyezve imi mazoshandisa nzira dzakajeka sedzipi kuti musvike pamari apa. Manzwisisiro andiri kunzwa zvokutaurwa neZeki vari kuti ivo panofanirwa kuita audit yeBVR. Saka vachiti ivo vanhu veDexton havakwanisi kuaudita BVR yakagadzirwa nemichina yavo. Asi vamwewo vari kuti Zeki yange ichiti zviri kudhura zviri kuitwa neLexton. Asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti nguva imwe neimwe yamunotangisa nekambani newani, kambani newani inogona kuti takachipa ne50 cents kana ne100 thousand kana nechipa neyamuri kushandisa iko zvino. Asi mastartup cost ekuti kambani iyoyo iuye kunyika yeZimbabwe zvinogona kuzoonekwa kuti anenge akapfurikidzira. Saka ndinoona sekunge mazuva ano etechnology nyaya yacho nahinepi. Dai veZeki vabuditsa pachena madocuments ekuti isusu takaevaluata A through Z. Ndozvandanga ndichizowo kutsvaga pamhepo paintenet kuti ndione kuti vane mareports avakanyora here maererano nemaanalysis, kuratidza kuti isusu Lexington hatina kuzofara nayo apa neapa. Asi maadvantages tikaenda kukambani itsva anogona kudai. Vamwe vanhu vachapedzisira vofungawo futi kuti pada Lexington yakanga yakasarudzwa nekuti vaimbova mutungamiriri wenyika kuda vaiwirirana nevanhu vekuLexington kana kuti tingati vanhu vekuChina. Asi iko zvino sezvowo zvinhu zvachinja, pava nemadhiraivha manyowani mumota, madhiraivha manyowani pamwe anowirirawo nevari kudivi rimweri. Saka decision yacho yaakuitwa zvichibudikidzira nekusanzwisisana kana kuti neutongi hunyowani hwavamo. Asi tichitarisa mafacts chewo chewo, ndaenda pawebsite yeZeki, hapana chandenge sonzwisisa kuti chii chakoshesa kuti vachinje kambani. Nekuti manzwisisiro angu ndeyekuti BVR voter registration chaiyo chaiyo yaakunosvika pekupedzisira. Saka ndisingazivi kuti vari kuitira kambani yatinozoshandisa kuvhota kwacho here. Asi kana mishini tinayo, handinzwisisi kuti tiri kuchinjirei nekuti zvinotogona kuzotidhurira mune ramangwana.
Ndichinzwisisawo Zeki payakaziisa kuti sei yafunga kupa tenda iyo kukambani yekuAmerica. Vari kuti ivo vari kuona kuti nguva chinhu chakakosha chekuti vange vachigadzira gwaro revavhoti idzva sarudzosarudzaitwa. Tingati here vari kuona kunge kambani yeLexton Group yekuChina yanga ichikundikana kuita izvo zvavari kufunga kuti zvinokasika kuitwa naiyo yekuAmerica.
Ini zvinoona kunge dambudziko rakanga risiri pamushini yacho, nekuti ini ndakarejestawo chaizvo kuZimbabwe muna December. Dambudziko riri pakuti tine mishini mingani vari kurejista vanhu vachona vakatrenwa here, nekuti prosesi yachona haifani kunge yakareba sezvayaiitira vamwe vanhu. Zvinongoenderana nekuti munhu akagara ari kushandisa mushini wachona ari kuita fast zvakamira sei.
Zvino tichitarisa danho rakatorwa naiyo kambani yekuChina yeLexton Group Limited rekuenda kumatare, hazvisi zvino tozononotsa here zviri kudiwa neZeki zvekukasika kugadzira gwaro revavhoti izvi?
Zvinotononoka. Ndosaka tichi nyaya yemakontracts yakakosha. Handiti mumwe nemumwe wavo paaisaina contract aifanira kunyatsoverenga kuti vanzwisise. Inini chimwe chiri kundinetsa paZeki ndechekuti iko zvino Zeki haina mutungamiriri, ina acting mutungamiriri. Handiti kubva zvakarisaina mai Richard Makarau. Saka vamhanyirei iko kuchinja kambani vasati vava nemukuru mutsva? Nokuti kopakazouya mukuru mutsva, mukuru mutsva oti iyi decision yamakaita handibvumirane nayo. Hazvisi nani here kuti kana pachasarudzwa mukuru weZeki mutsva ave ndiye anozosarudza kambani yaanoda kushanda nayo? Nekuti kana zvinhu zvikasabuda zvakanaka zvichava pamusoro wake iyeye. Ndiye vanhu vatichatarisa kuti mukuru weZeki ndiye akaita decision iyi. Saka handioni kuti chavari kumhanyira chii kana prosesi yevoter registration yacho iri kuenderera mberi. Dai vari vamwe vainvesta maresources mukutraina vari kurejista vanhu vacho. Zvino iko zvino iyi kambani yavari kutora ndaigoogla, handina kuona kuti pane imwe nyika iri kuita BVR registration yakambovashandisa. Saka mareviews iwayo nemarecommendations zvinhu zvakakosha. Saka isusu hatingangotore kambani yandisiri kuonawo inini mamwe mareviews kuti nyika yakati neyakati vakaishandisawo vakaona michina yavo iri nani. Kusaka tiku manirei kupasa tipa itukwa in-depth analysis.